Ndemera uyo anozvikanwa nezita remdunurirwa rekuti ndemndemu. Achaya mangwanani anhasi mumusha wetsanidzo muHarare muchure mekurwara kwenguva refu. Anga ave nemakore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa. Vezvemitambo varwadzikana zvikuru nekushaya kwemunyori uyu oyo aivaudza zvaitika mumitambo apo akashandira Herald, Sunday Mail, Daily Gazette neStudio 7. VaHope Zuzu avo vaive nhengo yeZimbabwe Sports Writers Association pamwe naNdemera vanoti Ndemera aive asiri mhizha mukunyora chete asi kuti aibatsirawo vamwewo vanyori vakuru nevadiki.
Zvinorwadza zvikuru kurasikirwa navaNdemera. Muziva tendai Ndemera anga ari munyori wenhau dzemitambo ane mukurumbira, asi pamusoro pekunge ari munyori wenhau zvepamusorosoro anga ari munhu akanaka, munhu aidekisera vanyori vadiki vakuru kunyange nevezera rake nenzira yakanga ichiratidza kuremekedzana. Waisatombodziva kuti Ndemera anga ava munhu mukuru uye ana makore mazhinji achiita basa rake nenzira yaaitaura nayo nemi. Anga asinei nekuti wainyorera bepanhau ripi kana kuti redhiyo ipi kana kuti nepfenyuro ipi, aitarisa zvinhu sezvazviri. Ndemera akanga ari munhu wevanhu uye munhu aipinda mukatikati nenyaya dziya dzatinogona kuti napachirungu investigative. Aikuudzai zvinhu zvizhinji zhinji zvaiitika kuseri seri kwamusingange muri nguva yese yese. Saka munhu anga akaita saNdemera munhu aibatsira zvikuru kunyanya kuvanyori vakanga vachangosimukira, nekuti aikupai mastori idea mazhinji zhinji munyambo dzake idzodzo. Ini ndinonyanya kumurangarira zvikuru semunhu aiti kana ukasangana naye akaona sokunge iwewo wakasurukirwa kana kuti zvinhu hazvisi kunyanya kukufambira zvakanaka, aizama nepaaikwanisaka kuti akusetse, kuti akusekenyedze nokutaura nyambo. Asi ruzhinji rwenyambo dzake dzose dzaaitaura zvakanga dzakarerekera kubasa, dzakanga dzakarerekera pakutora kutorwa nekutora kwenhau. Munhu uya aisakusiya uine nzara. Munhu uya aiita kuti kana akakurukura newe zvikuru sei pamatimu maviri aainyanya kufarira, chikwata cheDynamos nechikwata cheMaurias, waimba wanzwa kuita manyukunyuku kuda kuita zvizhinji pamusoro pematimu iwayo kana kuti kwemitambo iyoyo. Ini tendai Ndemera ndakadzidza nezvake zvikuru sei ndichiri kuchikoro, akanga atova kutonyora ini ndichiri kutodzidza ndichiri kuchikoro. Ndo nhau dzataiverenga pamusoro pezvadzo tiri kuchikoro tichiisana nharo neshamwari dzangu, takagara pamatanda napamatombo takamirira zvedu kudya bota kana kuti kudya sadza nguva zhinji. VaNdemera ndarasikirwa neni zvikuru, tinoti fambai murukare.
Mukuru wevanyori vezvemitambo kuHerald Colin Matiza ano Ndemera aisanganisa kugona kunyora nenyambo dzake idzo dzaifadza veruzhinji. Asi Ndemera aive aine ukama kwete nevaishanda navo chete asi nevekunze zvekare. Mutambi wenhabvu aimbotambira Arcadia United Danny Jim anoti arwadzikana zvikuru nekushaya kwaNdemera uyo akamubatsira zvikuru muupenyu hwake. Anoti pese paaisangana naNdemera aipiwa chidzidzo chekuzvibata kuti aenderere mberi nebasa rake.
Ndarasikirwa zvikuru, hazvinhu zvaitika tisingatombofungiri kuti zvingaitike kuna kushaka kwaita waMr.Ndemera. VaNdemera kuwaziwa kwangu nyaya yavo yakanga iringoti pese pavaindiona nyaya yedisciplini ndo yavaingogara vachinditaurira kuti you must be disciplined, unofanira kunge uine discipline kuti zvinhu zvako zvifambe kuti uenderere mberi. Saka kusuwa kukuru tarasikirwa zvakanyanya kuna nayo nekushaka kwatendai Ndemera.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaChris Romario Msekiwa vanoti Ndemera aivasiya vachiputika nekuseka nenyambo dzake mudzinhandare.
Most people didn't know that Nkoma Tendai's blood was blue. He was Dynamos to the bone. Before the my big matches, you know, the Harare Derby or the Battle of Zimbabwe, Dynamos versus Highlanders, you'd say, Amana, muze coach amise zvinodori zvakanaka vano atoda kuchekereswa UPF atoda kuchekereswa Murfaro you know that was in Koma Tendai why Dynamos and you know you'd say Dynamos is Zimbabwe Zimbabwe football Dynamos pasina Dynamos zvese zvinomira so I'm happy kuti you know I think nzvufamba zvakanaka Dynamos people like Koma Tendai wana Fred Paswa Mugaza they are smiling in heaven seeing what's happening right now. Recently the club launched in itself club regalia majeza arikutengwa ari kufaya, you know, this order. I want to applaud the Dynamos executive for a job well done. You know, such kind of leadership attracts more corporate to come and associate with the biggest, most successful football club in the country. So we are saying before of Koma Tendai return of this.
Vanhu vakaungana panumber 4 Kenan Tana Road muNational Mumbare muHarare apo pachadziviswa urongwa hwekuradzikwa kwake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.